Vamuliswa vataura mashoko aya pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi uye musangano uyu waitwa apo vanoongorora zvematongerwo enyika nevanhuwo zvavo vashorawo amai Mugabe vachiti vanofanira kusiyana netsika yavo yekutuka makurukota ehurumende. Vamuliswa vati vamunangagwa nemamwe makurukota ehurumende havachina chimiro nekuda kwekutukwa pamisangano iri kuitwa naamai Mugabe.
All government officials and the structure is now irrelevant. Saka hapana basa ravari kuita. Ngava surwe na baba asi isusu magaredi sana tema toti baba ndo anotura mukadzi wao asi apa zvinenge kuti amai ndo vanotonga baba saka kana zvadaro nyika yakutotongwa naamai.
Pamusangano wakaitwa kuchiweshe amai Mugabe vakashoropodza vamunangagwa vakatukawo mamwe makurukota ehurumende nezvinonyadzisira. Vamuliswa vati izvi hazvina kunaka uye havazvitarisire kubva kumudzimai wemutungamiri wenyika.
Vari kungofamba vachishoropodza munhu wese vachitaura zvakawanda. Tatiko ivo ndoani nai vangarambe vachitaura vanhu kuti vane musikanzwa vane upambi nezvakadaro ivo vachiziva kuti vasvike pavari kune mhiri kune nyaya dzakawanda dzinotaurwa kuti president vanga vakaroorwa namai Salim Mugabe vakavatorera murume vakaita mwana ivo vakaroorwa ende zvichinzi vakabva varwarisa nenyaya iyo vakabva vashaya.
Vati zvichitevera kudzingwa kwevaimbova mutevedzeri wavamugabe mubato nemuhurumende amai Joyce Mujuru pamwe nezviri kuitwa vamunangagwa pari zvino zviri pachena kuti amai Mugabe vaive kuda chigaro chekutungamira nyika uye vanoda kudzinga mubato vese avo vanogona kuvakanganisa kutora chigaro ichi. Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia senda vaNST Mudzengi vanoti hapana chichatadzisa amai Mugabe kutora chigaro ichi kana murume wavo achida. Vamwewo vanoongorora zvematongerwo enyika vaFortune Gwaze vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo amai Mugabe vakamboti havadi kutonga pamusangano wekuchiweshe wakaitwa nemusi wechishanu vakatobuda pachena kuti ndivo vave panyanga.
Zviri kuitika paground zviri kuratidza kuti vanenge vakutozvigadzirira kuti vatore chigaro ichi. Sekutaura kwavakaita zvemusi weFriday kuti handina shungu yekutora chigaro ichi nekuti ndagara ndiri kutotonga.
Pamusangano wekare mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mboko vakatiwo hazvisi pachena kuti mukaranga ndiye achatora chigaro chemutungamiri wenyika kana vamugabe vasipo uye veruzhinji vashora mashoko aya. Mumwe wevasina kufara nemashoko aya ndiva Marvin Mukundu vemuHarare.
Zvino vamupoko sa vice president variwo futi vane portfolio yekunge vachiita national healing handioni mashoko avo ari akanaka nekuti vamwewo vemamwewo handingati mapoka o matribe vanewo kodzero yekutonga nyika inoyi kana varivo vanenge vasaridzwa nevanhu. Saka mashoko avamupoko ekuti mukaranga haangatongi nyika ino mashoko asingakodzeri kunge achitaurwa nemutungamiri.
Mukuru wesangano rinopikisa reDemocratic Party vauraya Zembe vashorawo mashoko aya vakati haatarisirwe kubva kumunhu mukuru akaita savamboko.
Hazvisi zvinhu zvatinotarisira kuti paite mbengo yorudzi kana kuti rudzi rwakati harugoni kuzoita zvakati nokuti bumbiro riripo iri haritauri kuti munhu worudzi rwakati ndiye unopinda. Zvinotaura munhu asi zvisinei norudzi rwake, zvisinei norupawo rwekereke yake, zvisinei norupawo rwomutupo wake.
Mukuru wesangano rana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute vaPesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti mashoko avamboko akashata chose uye hazvina kunaka kuti vapinze nyaya dzemarudzi muhondo dzavo dziri muZANU-PF. Vatiwo zvakataurwa navamboko zvinoratidza pachena mafungiro ari mubato reZANU-PF.
Asi munhu mukuru wamboko anofanira kuti paanotaura paya ombodzanisa pfungwa kuti zvendinotaura ndezvi. Plus zvimwe zvandakanzwa paradio yeZANU vanhu vaimba vachiti kwai maZezuru anikongarebho, maZezuru anikongarebho. Saka zvoreva izvo here kuti mamarudzi ese maZezu Makaranga Mashona vana Manyika vangoripo kusevha zvinhu zvemaZezuru. Nziyo dzakadero futi hadzisi nziyo dzine unhu, hadzisi nziyo dzakada.
Vamboko ndivozve vanoona nezvebazi rekuyananisa vanhu pamwe nekuregerana muhurumende uye varohanya vati mashoko avo haaenderani nebasa ravanotarisirwa kunge vachiita muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.